Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 8, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reSenate ropasisa mutemo unochengetedza kodzero dzevashandi. Vakuru vemapurisa vanoti havasi kuziva nezvechirongwa chemapurisa ari kufamba achimanikidza vemabhizimusi kuisa pachena mitengo yezvavanotengesa. Zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti maZEP zvokurudzirwa kugadzirisa ugaro hwazvo muSouth Africa mwedzi wazvita usati wasvika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vakuru vemapurisa vanoti havana ruzivo nechirongwa chinonzi chiri kuitwa nemamwe mapurisa muchinoyi kumashonaland west, avo vanonzi vari kufamba vasina mbatya dzebasa vachimanikidza vezvitoro kubhadhara mari kana kuvasunga kana vasina kuratidza pachena mitengo yezvinhu zvavari kutengesa. Izvi zviri kuuya panguva iyo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika. Nunorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa aya akatanga kufamba svondo rapera nechishanu vaine vamwe vanhu vaizviti vashandi vebazi rinoona nezvekutengwa kwezvinhu kana kuti Consumer Council of Zimbabwe, vachisunga vezvitoro vavanoti vari kutyora mutemo panyaya yemitengo. Vaisungwa vainzi vanobhadhara madhora makumi matatu ekuAmerica kukamba yemapurisa. Mumwe akasungwa ndimuzvare Gertrude Nokwara vanotengesa hembe.
Takasungwa tikabhadhariswa ma$30, $30 zvinzi hatina kuratidza mapurisi pahembe dzatinotengesa. And futi vaita hanzi hatina zvipepa zvinoratidza maretsi atiri kushandisa.
Muzvare Nokwara vanoti chinoshamisa ndechekuti hapana anga akapfeka hembe dzechipurisa pavanhu vana vakapinda muchitoro chavo.
But chakandishamisa ndechekuti mapurisa achona anga asina mauniforms. Vanga vasitorina kana uniform, papa sitorina kana hwana akapfeka uniform kana hwana, ende vaiti hanzi vabva kuConsumer Council.
Mumwe anotengesa zvekuvakisa akamanikidzwa kuisa chiratidzo chemutongo waari kushandisa ndiva Clifford Takura. Vanoti vanoongorora kukwidzwa kwemutengo vanofanirwa kuenda kwavanohodha zvinhu kwete kuvashungurudza. Asi mumwe mutengi muzvare Lineti Gwanzura vanoti mitengo inofanirwa kuratidzwa kuti vazive kuti mari yavo inokwana here vasati vaenda pavanobhadhara.
Idini ndazvakashata because ndapinda musupermarket ndiriku pandiri kuchenderera ndichitine zvinhu zvandiri kuda. Kana ndichiona maprices I will be able to calculate kuti zvinhu izvi zviri kuda how much, maybe ndeizoti mukadhi mangu maybe mune mari yakati or mune 5,000, 6,000 zvino kana zvisina kudisplaywa ndikangotora zvinhu zvezvi yandisiri kuziva kuti zviri kuita mari ndikangondorovesa kutiuka ndozoona pamwe mari yacho yawandisa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeApka Finance vaHope Chinyasa vanoti kumanikidza vanotengesa zvinhu kuti varatidze mutengo kungopedzera hoko padehwe retsindi.
Chekutanga ndechekuti kumanikidzira vanhu kuisa mitengo yezvinhu zvavanotenga maprice kana mitengo yezvinhu zvavanotengesa muzvitoro zvavo uyezve nekuratidzira exchange rate yavanoshandisa hazvina zvazvinobatsira mukugadzirisa nyaya yekukwira kwemutengo wezvinhu. Zvinotokwanisa kutowedzera dambudziko rokwira kwezvinhu.
Vachinyasa vanoti chine basa kuti vanhu vavimbe nemari yavo.
Kuru zvinobatsira kuti vanhu vave nevimbo nemari yedu. Vanhu vakava nevimbo nemari yedu zvinoita kuti vanhu vasatya kana kushandisa mari yedu, nokuti kana mari yedu yakakwanisa kutenga peturo, mafuta edzimotikari, mari yedu yakakwanisa kuti wakaenda kubhanga, unoenda pakaunda yebhanga wopiwa iwewe mari yako.
Vachinyasa vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti vemabhizimisi vave kumberi kare, sezvo vanongoti michini yavo yakafa, zvinomanikidza mutengi kutenga nemari yekuAmerica.
Zvaakuitika ndezvokuti vanhu vamwe muongororo yatiri kuitawo vaakuti kuvanhu takuda musho, mari yedu yemuno muZimbabwe iri musho yakadhisipureyiwa, hatina mushini maswipe mishini ekuswipe, saka hazvina zvazvinobatsira.
Patabvunza mapurisa kuti chirongwa chipi chiri kuitwa, sezvo vamwe vanga vachiti vave kubhadhariswa mari yechioko muhomwe kuti vasaendeswe kukamba yemapurisa, mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati hapana chirongwa chakadaro chiri kuitwa, vachiti titaure nemutauri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Margaret Chitove. Inspector Chitove vatiwa vasati vave kuzivawo nezvekufamba kwemapurisa aya muchinhoi. Mushandi weConsumer Council asina kuda kuzivikanwa nezita, sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau, anoti havana chirongwa chakadaro munyika. Hurumende yakagadza komiti yemakurukota matatu inotungamirwa negurukota rezvemaindastry amai Sekai Nzenza kuti iongorore kukwira kwavanoti kusina mwero kuri kuita mitengo yemunyika. Asi kusvika pari zvino komiti iyi haisati yazivisa zvavati vawana muongororo yavari kuita. Hatina kukwanisa kubata amai Nzenza sezvo nharembozha yavo yanga isingadavirwe uye mutevedzeri wavo Varaj Mod vanga vasati vapindura mibvunzo yavanga vachiti vatumire padande mutande ravo reWhatsApp. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende yeSouth Africa iri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinyorere mamwe magwaro kana kuti mawaivha musi wa 31 zviita usati wasvika kuti zvikwanise kugara munyika iyi zviri pamutemo. South Africa neZuro yakawedzera nemimwe mwedzi mitanhatu kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits anga asvika kumagumo mwedzi uno. Hurumende iri kuti yakaita izvi kuda kupa zvizvarwa zveZimbabwe mukana wekugadzirisa magwaro azvo. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau neZuro, gurukota rinoona nezvemukati menyika muSouth Africa vaAaron Motsoaledi vakati vakatora danho iri kuti vapiwa zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro angosvika kumagumo mwedzi uno kuti zvinyorere mamwe magwaro musi wa31 zviita usati wasvika. Ko, urongwa hwekunyorera magwaro matsva uhwu hunofamba sei? Mukuru weZimbabwe Exos Forum vaGabriel Shumba vanotsanangura.
Mamainstream permits awando vana general work visa section 19, vana critical work visa nemamwewo vana accompanying relative, asi vanhu vazhinji havazivi kuti zvinoitwa sei plus havagoni kuapply for general work visa semuenzaniso vasati vatanga vaita ino waiver application. Saka ndezvimwe zvatinenge tichingobatsirana navanhu.
Kunyanga zvino chiitiko ichi chagamuchirwa nemaoko maviri nezvizvarwa zveZimbabwe, Sadyaro wesangano rinorwa kodzero dzevashandi vanobva kune dzimwe nyika muSouth Africa neAfrican Diaspora Workers Network Dr. Janet Munakamwe vati mombe kuronzera ukama wakaringa nzira.
Nekuti izvo zvato 2 years vanhu vachingonzi grace period, grace period. Saka nyaya yese iri pagrace period, dai grace period yakwanisa kuwedzerwa kubviswa kunzi ainzi grace period, kutongonzi permit yacho yakuwedzera. Nekuti sezvataingotaura pekutanga, magariro evanhu nezvakaita kuti vabve munyika mavo hausati zvachinja.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000 zvine magwaro emaZEP aya. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZEP Coordinating Committee vaEdward Mchatuta vanoti kuda kuvadzosera kumusha kuvakanda mumukanwa mamupere.
Parizvino mukada kuzvitarisa uremu hwemari yedu watoderera kupfuura zvakanga uri pagore ra2010 pakapiwa magwaro aya. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinosanganisira pazvikonzero zvinosvitsa kuti minista ape mukana wokuti vanhu vagadzirise magwaro avo, nekuti aona kuti zvinozovadzokera pamberi, nekuti vanhu vane magwaro aya vazhinji vanga vachitoti zviri nani kugara tisina magwaro anotikodzera kuti tigare muSouth Africa pane kuti tidzokere kumusha.
Mumwe anoshandisa gwaro reZEP amai Lucia Home vati zvaive nani kuti hurumende yeSouth Africa iwedzere magwaro aya kwenguva yakati rebei.
Saka tongona kuti dai mwari wangu pindirawo takwanisa kugara kutawedzega makore 3 kana 4 tomboshanda kutsvaga vasatori waya 4-4 ndorongedzawo ndoenda kumusha. Zvindakara kandawa sikuru wangu 2 katogera nechengetwa nekazi dzisitai kuZimbabwe ticha ikoko kuti ticha chana chari kutambira ini ndofaa kushanda kuno ndowana something tumira sikuru wangu mablangeti chando kwakutonhora ndawo chikafu enda kuita chikoro vamwauti.
Nyanzvi munyaya dzemagariro evanhu uye vachiona nezvekuburitswa kwemashoko musangano recrisis in Zimbabwe Coalition namai Tatenda Mazarura Mike vakakurudzira dzihurumende dzeZimbabwe neSouth Africa kuti dzigadzirise zvikonzero zviri kupa kuti vana veZimbabwe vanotsvaga upoteri muSouth Africa.
Isu tiri kukumbira hurumende yeZimbabwe kuti igadzirise kuti ikonomi yedu itange kufunctiona zvakare. Asi ikonomi yedu haifunctioni kana demokrasi yedu isiri kuita. Saka this weaponization of the law yavari kuita nePVT yekuda kucriminalize basa recivil society nemajournalist vachida kuti vasataure chokwadi chiri kuitika munyika. Ngavagadzirise ipapo, ngavagadzirise mitemo inoita kuti vabvumidze civil society, majournalist nemacitizens kuti vakwanise kuholda hurumende yedu to account. Asi kana makuvhara vanhu miromo muchiti musataure because muda kuita get away nezvinhu zvamunenge muchiita, haisiri iyo good governance yatinotarisira.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvakatizira mhirizhonga yezvematongerwo enyika kuSouth Africa, iyo yakaitika mushure mesarudzo dzemutungamiri wenyika pakati pevashakabvu vaRobert Mugabe navaMorgan Richard Tsvangirai muna 2008. Kusamirawo zvakanaka kwoupfumi munyika kunonzi kuchatopa kuti vakawanda vatange kubuda munyika zvakare vachienda kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Nekuda kwekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu munyika, mamwe madzimai nevanasikana vanoti vave kumanikidzwa kushandisa zvinhu zvisina utsanana pakutevera. Izvo zvinonzi nenyanzvi mune zveutano zvine njodzi huru. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mapedza yaari kutengwa nemari yemunyika iri pakati pemadhora zviuru zviviri nemazana matanhatu 2600 Zimbabwean dollars kusvika pamadhora zviuru zvishanu kana kuti 5000 pamakiragiramu zana nemakumi maviri nemashanu kana kuti 125 grams. Amai Otilia Chikandira vati zvinoshandiswa panguva yekutera zviri kudhura, izvo zvoita kuti vakundikane kuzvitenga.
Apa zvinhu zvaunofanira kushandisa every month semunhu wemukadzi, apa hatisi kuti ukwanisa kuzvitenga. Kumba kune kuchida kudyiwa, mafuta, upfu, zvese hazvichatokwanisika kutenga. Saka izvi nana mapedzi zvitakutodzokera zvaiitwa nana mai wedu nana mbuya wedu zvokushandisa machira, kana kuti takutoafodha kutenga emurodhi anonyobvuka nyobvuka aya usingazivi kuti kana kuti akaexpire rini kana kuti chakagadzirwa rini.
VaInnocent Jenge avo vane vanasikana vaviri vaudza Studio 7 kuti mitengo yezvinhu iri kukura zvakanyanya zvekuti havachakwanisa kutengera vanasikana vavo zvekushandisa panguva yekutevera nguva dzese.
Ngomanikidzira kupangu paunenge wawanawo ndipapo kana vatokundikanawo hamhe yekuti vanenge vashandiswanawo zvokuitawo zvinokushandisa.
Vanorwira kodzero neutano hwakanaka hwevanasikana Muzvare yeKenya Chifamba, vanova mukuru wesangano rakazvimirira reshamwari yemwanasikana kuchana vati nekuda kwekuoma kuri kuita zvinhu vanhu vazhinji vari kukoshesa kutsvaga zvekuti mhuri dzidye pane kuwanisa madzimai nevanasikana zvikwanisiro zvekushandisa panguva yekutevera
vanhu vanosarudzo chakakosha chii kudya kana kuburitsa zvikwanisiro izvi kana nguva yekutera ichinge yasvika
nyanzvi mune zveutano amai muchamukamuri vati kushaya simba zvakanyanya kwedhora remunyika kuri kuita kuti veruzhinji vakoshese zvekudya nezvinoshandiswa mazuva ese
asi kana zvasvika kuti madzimai awanewo zvinhu zvinovabatsira kuti mwedzi nemwedzi pavanotevera vasununguke izvozvo zvinhu hazvikoshesewi
mamwe madzimai audza Studio 7 kuti vave kutenga masanitari pedzi mumugwagwa asina mazita uye anenge asina kuputirwa asingaratidzi kuti akagadzirwa rini uye kuti anofanirwa kushanda kusvika rini amai mukamuri vati kunyange izvi zvekushandisa zvinotengeswa mumugwagwa zviine mutengo uri nani zvichienzaniswa nemuzvitoro vati zvine njodzi huru kuutano vatiwo kushaya zvekushandisa zvine utano panguva yekutevera uku kuchaitawo kuti magomarara anobata nhengo dzemadzimai awedzere
pavawanira mukana wokuona mapedzi ari pachena saizvozvo vanotengesewa pamhepo pane tsvina asingazikamwe kuti anochengetegwa pai vanozongomatora kumashandisa zvowedzera zvenjodzi yakanyanya mukubata zvirwere zvenhengo dzesukarudzi
mutauriri webazi rezveutano vadonald mujiri vati kurudziro yavo ndeyekuti madzimai nevanasikana vashandise zvinhu zvine utano panguva yekutevera vatiwo munyika mava nemasanitary pads anogona kushandiswa kakawanda
bazi reutano nekurirwa kwevana rinokurudzira kuti madzimai ashandise zvinhu zvine utano kune mamwe masanitary pads aripo ekuti vanokwanisa kuatenga atingati muchirungu reusable kwenguva yakatiko kana vanogona kutenga iwayo
gurukota rezvemari muzvinafundo mutuli ncube vakambovimbisa kubatsira vanasikana nezvekutevera uye kudzikisa mitero inobhadharwa kana zvichipinzwa munyika asi vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kusvika pari zvino hapana chati chaitwa sangano reworld health organization padandemutande raro rinokurudzira hurumende pasi rese kuti dzikoshese nyaya yeutano hwekutevera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Dare reSenate nasi rapasisa kuvandudzwa kwemutemo wevashandi kana kuti Labor Amendment Bill kuti uenzanise mukana pakati pevashandi vechidzimai nevashandi vechirume pamwe nekuti murume kana mukadzi aende pazororo kana mumwe wake azvitakura. Mutemo uyu wakatsigirwa nenhengo dzese mudare reSenate. Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Chamyarira pakuzeya nezvenyaya iyi.
Tinotambira zvikuru mutongo wakaiswa uyu wekurambidza manje vashandiri kuti vange vachiita hire and fire willingly kudzinga mushandi zvisina tsarukano. Zvinhu zvatakafaita zvakasimba seorganized labor muno muZimbabwe inoti ZCTU neZFTU kuTNF tikanzwikwa.
Chimurenga ichi chakatangira papi chaizvo?
Struggle iyi yakatangira pakaitwa zuva judgment iya yakazoita kuti titen mheremhere yakanga yakaomarara yakasvika pakuti vaive mutungamiri wenyika by then vakashaya vamushakabvu vamugabe vabva vatozorambisisa kuti kunge kuchipasiswa mutemo wakanga wauda kuunzwa weexport processing zone vakabva varamba kuusaina. Saka istruggle yatiri kufamba nayo kurwira zvido zvevashandi. Chanakira mutemo uyu unoita kuti even iye inonzi labor broking haisisina mukana.
Nechikonzero chei?
Nekuti vashandirwi vamwe especially my investors ari kuuya nevedu vemuno muZimbabwe vamwe vanga vaakuda kuramba kuti toti munhu ari kucommercial sector anotsvaga mumwe munhu asiri mucommercial sector waanoti iwewe ndiwo unoya nevashandava woita subcontract mabasa atoda kuita. Kuri kunzvenga mari dzinenge dzichitarwa muma-NEC dzinenge dzichitarwa muma-collective bargaining agreements. Saka zvose izvozvo nekuya kwaita mutemo uyu uri kubva wadzima zvese zvelabor broking. Uye chimwe chinhu chatichafaita zvakasimba ndechekuti salary yemushandirwi ngainge iine store of value. Salary yemushandi ngainge iine mari dzinoita kuti kana munhu akuenda kumushika ndigere anowanawo mari inozomupawo raramo kusvika Mwari achizotonga. Zvose izvozvo tiri kuzvifaita kunoko. Tiri kuGeneva kutaura kuno kwandiri kuita for the next coming 2 weeks tichifaita kodzero dzevashandi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenneth Chiamarira vari parunare kuGeneva kuSwitzerland na Blessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvikoro zvematunhu ari kumabvazuva kweAmerica kana kuti kuEast Coast zvambomira kuburitsa vana panze uye zviri kubvumidza ndege shoma kubhururuka sezvo mudenga makazara hutsi zvichitevera kubvira kuri kuita masango muCanada. Hutsi huri kubva kuCanada hunonzihwapa kuti vakuru vematunhu akaita seVermont, South Carolina nekumawirira kwakaita sekuOhio neKansas vayambire vanhu zvikuru vana vakwegura uye vane zvirwere zvekutadza kufema kuti vagare mudzimba. Vachinyora padande mutande rawo reTwitter, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati vanhu vanofanira kuteerera zviri kutaurwa nenyanzvi. Mutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni neZuro vakati havasi kuzoteerera zviri kukurudzirwa nenyika dzekumawirira zvekuti vabvise mutemo mutsva wenyika yavo unoomesera zvakanyanya nekutongera rufu kana kugara mujeri kwenguva yakareba vanoita zvechingochani. VaMuseveni vazivisawo kuti vave kumboenda pazororo sezvo vabatwa nechirwere cheCovid-19. Vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nemapato anopikisa munyika vanoti vari kushushikana zvikuru nedanho redare reSenate rekupasisa bhiri rekuwandudza mutemo reCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill neZuro iro riri kunzi nevakawanda Patriotic Bill. Vanopikisa vanoti bhiri iri rakanangana nekumbunyikidza vana veZimbabwe. Bhiri iri rave kuenda kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaise runyoro rwavo kuti uchiwe mutemo uye vanhu vanenge vachizobatwa vaine mhosva yekutyora mutemo uyu vanenge vachipiwa mitongo yakasiyana-siyana yakaomarara. Asi vehurumende neZANU PF vanoti avhunduka chatikwatara ndiye ane katurike vachiti mutemo uyu haubati chero mwana weZimbabwe asi avo vanotaura manyepo nekunyomba nyika yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandewere pamwe negweta uye vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhaza. Tatanga nokubvunza vamandewere kuti vanoti kudii nekupasiswa kwebhiri iri nedare reSenate.
Ndinoshandiswa nechiripo ripoto chaita kuti bhiri iri mhanye kuti ripinde muSenate nekuti rimhanyise kundosainiswa navamunangagwa. Pada kuti maelections atiri kuita atiri kutarisana nawo here ndofunga ndochiripo ripocho chiripo kuti rimhanyiswe mamanyiro araita. Ndinoona ini zvangu bhiri iri mamiriro aro arakaita rinotadza kuwirirana nezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe. Pane zvinhu zvakati wandei.
Regai tidzwe kuna vamavhaza vapindure kuti vanoti iwo nekupaiswa kwaraitwa muparamende ramirira kunosainwa navamunangagwa nemashoko amataura.
Gwaro iri igwaro rakaisvonaka zvikuru. Handisi kunzwisisa kuti vanhu vari kutyei. Igwaro rinotaura kuti kana uchinge wataura manyepo, ngatinyatsoisai pfungwa dziri pamazwi, mazwi ari kuti manyepo, false manyepo, kana uchinge wataura manyepo kune dzimwe nyika pamusoro peZimbabwe, unenge wapara mhosva. Saka vanhu vanotyei kana vanzi vakataura manyepo wapara mhosva. Tinofanira kungoregedza kuita manyepo, tokurukura zviri pamusoro, totaura tisina kupara mhosva, nekuti mutemo uyu unotiprotekta kati unotidzivirira kubva mukuuraya nyika yedu tisingazivi. Mutemo uyu hausi panzvimbo yekuti uri kuda kumbunyikidza vanhu. Uyezve vandevere pane chinangwa chavasina kuona, mutemo uyu hauna kutanga neZuru, wakatanga gore ra2019 uchikurukurwa nezvawo ukapinda muparamende ukambobuda ukadzokera kuta sekunge mutemo utatoita dzungu. vane mhosva vanogara vachingotya. The guilty are always afraid.
Regai tinzwe.
Chavari kutotya.
Tinzwe kuna vamandevere chavari kutya pamutemo uyu kana chavari kupokana nacho pamutemo uyu vamandevere.
Ndotenda hangu ndinoona akanyambire vanhu vemuZimbabwe vane kodzero dzekutaura nekutsoropodza hurumende yavo. Hurumende pasi pose dzinogona kuchinja kuita mabhinya kuita zvakawanda nekuda kwekuti simba rinonaka uye simba kuridzoka kuramba unaro rinonakazve. Saka vanhu vanopiwa mvumo yekutaura nekutsoropodza maererano anenge achiitwa matongerwo anoitwa nyika yavo. Vanhu vanokwanisa futi kuti vakabvadziya mumba mavo vacheme kune umwe ari kacheme vachichema nemabatirwo anenge achiitwa mumba mavo kana mumba mababa vavo. Saka vanhu vezimbabwe vakaona kuti hurumende yavo vanobatiroita vanhu kuingiriza kumahuman rights kana kuti kufanda andoni materorist organization nearabhizo tinogona kuti paite masantini. Saka kuti munhu wezimbabwe anzi hakwanisi kutaura kana kutaura nevanhu vekuti nedo ndoona kuti panotinesei ipapo.
Regai tinzwe Dr. Mavasa. Dr. Mavasa, manzwa zvataurwa navamandevere ndima muchibvunza kuti vanhu vari kutyei kana kuti vari kunyunyuta chi?
Vamandevere vangodzana-dzana vari pamusuwa havana kupinda mumba. Dambudziko riripo nderekuti tikatarisa mutemo zvavakananga, vakananga kudzivirira kuti nyika isanyombwe nevana vayo pasina chairi kunyomberwa. Zvoreva izvo kuti kana ukataura chokwadi pamusoro penyika yako hapana dambudziko. Zviri kurambidzwa zviri kunze kwemutemo kutaura nedzimwe hurumende pamusoro penyika yako uchisoropodza uchinyebera nyika yako kuti iwe ugowana kutonga kana kuti ugowana mari yaunopiwa nekuti watuka nyika yako. Chepiri tatinzwisise kuti nyika dzakaita seamerica dzine mutemo wakafanana neuyu Logan Act iri kuamerica nekuti ukanoshoropodza america uri kunze kweamerica paunodzoka unosungwa. Kana muno muengland mune mutemo unokurambidza kusoropodza nyika yeengland uri kunze. Saka nemamwe mazwi baba Jonga tiri kudzidziswa nemutemo wekuti aiwa hatingofukura hapwa kunge nzenza, ngatidzivirirei zvemumba medu.
Vamandevere, tipete chirongwa, tingaona here mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachisaina mutemo uyu?
Handioni tinomisa Mnangagwa nekuona nekumanyamanya nekudiwa kuenda kuchitwa mutemo uyu nebato riri kutonga zvinova reZANU-PF.
Vamavhaza, tingaona here vaMnangagwa vachisaina gwaro iri kana kuti vachateerera kuchema-chema nekunyunyuta kwaitwa nevana veZimbabwe vari kupokana nebhiri iri?
Hongu, mukupinda mubvunzo, vaMnangagwa vachasaina nekuti naivowo mwana veZimbabwe vari kuda kuti nyika yedu idzivirirwe kubva kune vanhu vanotaura vachiisoropodza, vachiituka nekuinyomba kana vachinge vaenda kunze kwenyika.
Vanga vari Gweta uye vari nhengo yeZANU PF, Dr. Masimba Mavhaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuGweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere vari parunhare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo nhasi na 8 PM. Tiri kutarisa nyaya yekuwedzerwa nemwedzi mitanhatu kwekushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits nehurumende yeSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare reSeneti rinopasisa mutemo unochengetedza kodzero dzevashandi. Vakuru vemapurisa vanoti havasi kuziva nezvechirongwa chemapurisa anonzi ari kufamba achimanikidza vemabhizimusi kutara zviri pachena mitengo yezvinhu zvavanotengesa. Zvizvarwa zvemuZimbabwe zvine magwaro eZEP zvokurudzirwa kugadzirisa ugaro hwazvo mwedzi wazvita usati wasvika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiya mina Praxidis Jeremiah.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngoba ujonga kandemiri ngokusinika uhlelo ngolemi lesishona siyalambulela bakwethu ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Nhlangula 2023 igama lami ngu Praxidis Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
yamende kulebha bhili le ikhanya ilezinto ezinhle ezimbalwa eziyenza ibe lohlomi. Ukuqala isisenelisa ukupha usimphe obaba ilungelo kupaternity leave ebihanjwa ngomama kuphela nxa unkosikazi wakhe ezithwele. Kathesi lo baba sisenelisa ukuthi ayithole.
Izisebenzi eziningi elizweni zamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe lidalela ephalamende lokuphasisa umthetho wokulondoloza amalungelo azo ukuze zingaxuthwa umsebenzi mahlayana lokunye.
Kube sobala kithi ukuthi iDepartment of Home Affairs kumbe umnyango wangaphakathi weSouth Africa ubungeke ufinyelele ukuthi kuthi kufika u-30 June ube usulungisile konke, ngoba labo abafaka izikhalazo zabo kumele bafake isikhalazo saloko kuthiwa i-waiver ekuqaliseni.
Bajabule bamanzi te abalengwalo yezeZimbabwe exemption permits abahlala kwele South Africa ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya sobelwelule isikhathi sokusebenza kwalezi ngwalo ngenyanga eziyisithupha. Uzulu waseZimbabwe ukhala ngokuthi uthwele nzima ngokuqonga kwentengo yempahla nsuku zonke kubangelwa yikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqhathaniswa lelemelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izisebenzi eziningi elizweni zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo ledalela ephalamende lokuphasisa umthetho wokulondoloza amalungelo azo ukuze zingaxotshwa umsebenzi mahlayana. Lo mthetho uzaphathisa njalo izisebenzi ngendlela eziningi ukugoqela ukuba obaba baphiwe isikhathi sokuphumula ngesikhathi umngabo besanda kubeletha i-paternity leave lokunye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho lo uphathiswe lidale lephalamende, amalunga amabandla wonke ezombusazwe kuleli dale bevumelana ukuba ungumthetho omuhle wokulondoloza amalungelo ezisebenzi. Umthetho omutsha lo uzakhipha isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court esazakala ngokuthi yiziwa judgment esasivumela amankampani ukuxotsha izisebenzi khonapha khonapho ziphiwa iholo lenyanga ezintathu kuphela. Umphathi ntambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi lo mthetho ukhangelisisa ukuba kube nokulinganiswa kwamathuba njalo kulondoloza ilungelo lezisebenzi.
Besifuna ukuba umthetho lo uhambelane nemithetho yamazwe wonke. Umthetho lo sakhuluma labantu abaningi umnyaka esanda kudlula ungumthetho ozakwenza ukuba siguqule okuningi phakathi kwezisebenzi labaqhathi.
Izisebenzi eziningi zamukele ngenjabulo lomthetho zisithi uzaphathisa kakhulu ukuzivikela emsebenzini ngesikhathi lapho abaqhathi befuna ukuzixotsha mahlayana. Unobhala jikelele omanyano wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions at CTU umnumzana Jafet Moyo uyawuncoma lomthetho ethi uzakwenza kube nzima kumqhathi ukuba axotshe umuntu emsebenzini kungela sizathu.
Isikhitshiwe isitsho ukuthi
So kuya kanzima ke ukuthi ama employers aphong ukukhipha abantu emsebenzini bengazange belandeleke umthetho njengoba kwakho isuba judgment yayivumela ukuthi umuntu amise umsebenzi ukuphiwa inotice kuphela as long as abhadalwa ipackage. Okukhona okwamanje nxa kuliqiniso ukuthi umuntu nxa emiswa umsebenzi uyamiswa ngezizathu ezithize, kungaba ikuvumelana, kungaba ephambanisile angeniswe ku-disciplinary hearing, kungaba uyaretrenchwa, ukukhitshwa ngenotisi bathi akusoze kube khona.
Lokhu kusekelwe ngesinye isisebenzi, unkosikazi Thando Bhebhe.
I-amended labor bill le ikhanya ilezinto ezinhle ezimbalwa eziyenza ibe lohlonzi. Okwakuqala, isisenelisa ukuba sinthe obaba ilungile ku-paternity leave ebihanjwa ngomama kuphela nxa unkosikazi wakhe ezithwele. Kathesi lo baba sisenelisa ukuthi ayithole. Okwesibili, lokhu abathi sexual harassment emsebenzini, omama sebesenelisa ukuthi bakubike.
Umthetho lowu usupasiswe ePhalamende ukutsho ukuba usumelele ukuba uMongameli Mnangagwa awusayine ukuze ube ngumthetho osebenzayo. Ngolunye udaba, ibandla le-CCC lethule umbiko othi lizagqiba uhlelo lwalo lokuhlela uluhlu lwabazalimela kukhetho lokudinga amalunga edale ePhalamende lamakhansila kuyona leviki. Ibandla leli lithi selisayelwe ukuhlela uluhlu lwaseHarare. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uMnumzana Gift Osalo Siziba, uchasisa kabanzi ngalokhu.
Aviki sizabe silenhlelo zokuqedisa ke amakhokas ethu endaweni ke esijeneyo, lapho ke okwakusele ukubana kuqediswa amakhokas ukwenzela ukubana ke sibe le final candidate list ikakhulu ekhansilini, ngenxa yokubana kakhulu konke emaphandleni sesaqeda. So sizabe silamakhokas amalutshwane ke emadolobheni, lapho ke okufanele siqedise umsebenzi wamakhokas. Siqeda lapho ke sizaphumisa ke i-candidate list yethu ke ukubana ngubani abazasibela.
UMongameli Mnangagwa ngomvulo weviki edlileyo uveze kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette ukuba ukhetho lonyaka luza kwenziwa mhlaka-23 Ncwabakazi. Ubike njalo ukuba idale lokubhalisa balabo abafisa ukuncintisa ukhetho lolu ele-nomination court lizahlala emthethwandaba o-High Court mhlaka-21 wayona le nyanga kaNhlangula, lisamukela amaphepha alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga uMongameli ukuthi lizahlala njalo emadale abomantshi ukuba lamukele amabizo alabo abafisa ukuba ngamalunga edale ePhalamende lamakhansila. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abalengwalo yezeZimbabwe exemption permits abahlala kwele South Africa ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya selwelule isikhathi sokusebenza kwalezi ngwalo ukuze bahlale kuze kuye phela umpalakazi walonyaka, hatshi ngoNhlangula njengalokho obekulutshilo ngaphambilini. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni oyethulwe izolo ebusuku umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, uMnumzana Aaron Zwaledi, uthi wengeze isikhathi sala mapemiti ukuze abeZimbabwe laba babe lethuba elanelelo kufaka ezinye izicelo zamanye amapemiti. Uphenjani umlayezo ukuthi akufuzanga abala mapemiti la babotshwe ngesizathu sokuthi amapemiti abo asephelelwe isikhathi. Ngalesi sikhathi bayavunyelwa njalo ukuphuma nokungena kwele South Africa. Sekungokwesithathu ilanga lokuxotshwa kwabeZimbabwe laba lilokhu lidluliselwa phambili. Umgcinhlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqakuto Mabhena, uthi bemukela ngezandla zombili ukwengezwa kwamalanga lokhu.
Kube sobala kithi ukuthi iDepartment of Home Affairs kumbe umnyango wangaphakathi weSouth Africa ubungeke ufinyelele ukuthi kuthi kufika u-30 June ube usulungisile konke, ngoba labo abafaka izikhalazo zabo kumele bafake isikhalazo saloko kuthiwa i-waiver ekuqaliseni. Tesikhangela sabona ukuthi abe VFS okuyibo lapho kufakwa khona izikhalazo ngabanelisi ukuthi bathathe abantu abanengi.
Umfihlalo ohlanganiswe elwela amalungelo abomama kwele South Africa, unkosazana Victress Matutu, uthi vele bese kudingeka ukuthi lesi sikhathi sengezwe.
Ekufakeni izicelo lapha sokuba lengcinamba eziningi ezinjengokuthi abantu bebekwazi ukuthi bagcwalise amafomu abebulenjini bahambe bayobhadala, kodwa kube nzima ukuthi bathole amalanga okuthi baye khonale ukuthi bathole izikhathi abazinikezwayo khonale lapho abamele bayefaka khona izicelo ukuthi bahambise izicelo. So bese behlezi nje bebhadele begcwalisile amafomu kodwa kuswelakale isikhathi sokuthi bayefake izicelo zabo.
Kodwa-ke isizalwane sakwele South Africa umnumzana Freeman Bengu osanda kuqoqa ukutshengisela obekhuthaza ukuxotshwa kwabaselizweni ngokungekho emthethweni uthi kavumelani ngitsho lakancane lokwengezwa kwesikhathi samaphemithi lawa.
Sibona sengathi ugovernment wethu uyasidelela, sibona sengathi i-Home Affairs wethu akaboni ukuthi i-unemployment la e-South Africa iningi. For them ukuthi ba-extende la ma-ZEPs kusho khona ukuthi they abanandaba nama-South Africans, ba-prefera ama-Zimbabweans. Sibuhlungu nje siyadabuka ukuthi this decision has been taken.
Ukwengezwa kwala maphemithi kwenzeke ngesikhathi lapho izizalwane zeZimbabwe lezi zilindele isinqumo somthethwandaba ngemva kokuba inhlanganiso ezimbalwa ziye emthethwandaba uyaphikisa isinqumo sokwesulwa kwamaphemithi lawa. Ingcitshi kwezemthetho umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lo bamthethwandaba ungathi abeZimbabwe laba abahambe akusoke kuguqule isinqumo sokwengeza isikhathi samaphemithi la.
Futhi uma inkantolo ingafiki ngapha isinqumo sokuthi ungqongqoshe ubeqondile kulokho akwenzileyo ukuthi angangezeleli kumbe avuselele ama-ZDP, kusho khona ukuthi isinqumo sikangqongqoshe isesizoqhubeka-ke ngoba ungqongqoshe sethi hayi sokuzofuneka kufike mhla ka 31 December 2023 kusho ukuthi kuzolindwa ku 31 December. Ngemva kwalokho ayikho into esingenziwa-ke ngoba inkantolo iyabivumelana nalokho. Kanti uma inkantolo ingabuya njalo inikeze isikhathi esinye esihlukile esedlula 31 December ibeke eceleni isinqumo esasenze ungqono sokuqala, kusho ukuthi nalokho ke yikhona osokuzoqhubeka ke kube isinqumo esilandelwayo ngoba izinqumo zikangqongqoshe zabe sezisuliwe zafakwe eceleni.
Kusenjalo kulamanye amabhanga aseqalile ukubhalela abeZimbabwe laba ebazisa ukuthi amaphemithi abo asezaphelelwa isikhathi ngompalakazi, kanti ke amabhanga afanayo abesebahlupha ngokuthi amaphemithi abo aphelelwa isikhathi kuyona le inyanga. Abaqatshi labo sebemukelele inyathelo besithi ukungazi ukuthi kuzakwenzakalani ekupheleni kwenyanga bese kusenza ukuthi bengazi loba kufanele baqatshe ezinye izisebenzi kumbe hatshe. Kusenjalo elinye lamagqwetha abemela beZimbabwe laba odabeni lokuthi amaphemithi abo angesulwa umnumzana Simbachi Thando uthi bayalemukela leli nyathelo loba nje bekhangelele ukuthi umthethwandaba ube isinqumo esizakwenza abeZimbabwe laba baphiwe ilungelo lokuhlala ngokugcweleyo haji okwesikhatshana. AbeZimbabwe laba bese kukanenge besithi abafisi ukubuyela emuva njengoba bese kule minyaka elithumi besebenzisa amaphemithi la kwazise bese bakhele mizi lendlela zokuziphilisa kwele South Africa. Abanye ke besithi eZimbabwe lapho okuthiwa baye khona akulamsebenzi. Ngimelestulo 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Inhlanganiso ebona ngokukhuthaza ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe eyeZimtrade ibambe umhlangano namhlanje ebulenjini labebotswana abafisa ukuvula amabhizimusi elizweni. Emhlanganweni lo kuvele ukuba ababamabhizimusi abafuna ukukhipha inzuzo elizweni kumele bachiye enye ingxenye yayo elizweni, kukanti ke elebotswana lona lithi alilamgoqo enjalo. Intathele zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abangenele umhlangano abangaba ngabantu abadlula ikhulu lengxenye i-150 batshela ukuthi kulamathuba amaningi kwabafuna ukuvula amabhizimusi kwele Botswana kanye laseZimbabwe kumbe ukutshala imali kwamanye amabhizimusi avela khona. Umqondisi weZimtrade kobulawayo unkosikazi Jacqueline Nyathi uthi ukusebenzelana kwamabhizimusi phakathi kwabeZimbabwe le Botswana lokhu kuqina ukulandela ukuphanjaniswa kwalumsebenzi ngesikhathi se-COVID-19. Inombolo zitshengisa ukuthi iZimbabwe ingenise impahla ebiza amadola amelika angaba isigidi esiphose sifika amachumi amane, i-US 38 million
ngomnyaka ka-2021 iqonge phoso okuphindwe ukuqathaniswa lomnyaka ka-2019. Kodwa kwabanye lokhe kulokukhathazeka ukuthi kule minye imigoqo emthethweni eZimbabwe engalahla phansi imizamo yenhlanganiso ezifana lezimtrade ukukhanga abamabhizimusi. Unkosazana Felista Chekandiwa wenhlanganiso yeZimbabwe Investment Development Agency ZITA uthi imithetho iyavumela ukuthi abamabhizimusi bakhiphe inzuzo elizweni, kodwa kulabo abathengisa impahla phandle kwelizwe uhulumende othatha enye yengxenye yenzuzo esingaba isilinganiso songama-25% ekhulwini. I-25% yenzuzo iyimali yelizwe ukuthi webhizimusi athathe okuseleyo.
If you are exporting, those funds are kept in your FCA.
Kulemithetho ekhona enganqabeli ukuthi ukhiphe imali yakho uma ibhizimusi lakho lisemthethweni. Kodwa uma ukhiphe impahla wayayithengisa phandle, uthola 75%. Kukanti uhulumende uthathe i-25% ngemali yakwamanye amazwe.
Okade ekhuluma emele inhlanganiso ebona ukukhanga abamabhizimusi kwele Botswana, eBotswana Investment and Trade Center, umnumzana Timo Ndapho uthi ilizwe lakhe lisahleli isilinganiso sokuqonga kwempahla sisephansi.
We currently don't have any foreign exchange controls, which means you can move your capital in and out of the
country. Njalo okumele sikunanzelele ukuthi thina silamithetho phezu kokuthola imali yakwamanye amazwe esithi foreign currency controls.
Omunye wabangenela umhlangano omnumzana Sifas Chuma njalo elilunga lekomiti eye diaspora policy uthi kunenge abakufundile kodwa kukhona njalo okumele uchasiswe kabanzi uma umuntu efuna ukuyavula ibhizimusi ekhaya.
Ya ama presentations wona nje abe phume kuhle ikakhulu ezem trade le Botswana Investment Trade Center BITC mbone ngathi layo ibe straight to the point nje cacile ezidangizwile abakuchoyo engathi mbone ngathi dingulandelelwa kakhulu ngezimra ngoba izinto emabhoda lapha akuchiphanga.
Uchuma uthi amathuba akhona kodwa kufuna indlela yokwalandela. Uthi oqathekile ukuthi abantu bananzelele ukuthi kungaphi lapho abangabuyelwa khona.
Ungakhangela kuphela ukuthi hayi mining le mali uyahamba uthatha inkarata zemali uyezithela phansi uphuma ungathwalanga lutho, thwela inhlabathi kuphela. So ngendlela embona ngayo izinto zonke lezi zifuna nje follow up njalo. Kuma meetings kuyabe every country is selling what they want to sell, but when you get down so kumele uthi interrogate izinto zonke lezo kuphumela lokho obona ngathi kuyasebenzeka.
Kulokukhathazeka othele Zimbabwe alinika isiqiniseko esisuthisayo ikakhulu ukhangelwe ungahlaliseki komumo wezombusazwe lezomnotho njalo lohlobo lwemali yama-RTGS engasathenjwanga abaningi kakhulu abamabhizimusi bengasamukeli kanye lengatsha zikahulumende. Kodwa umhlangano walamuhla uqinise ukuthi kulamathuba amaningi amazwe angasebenzisana khona. Ele Botswana lihambisa kakhulu isawudo kwele Zimbabwe kuthi lona lithole ikakhulu okokwakha kanye lokokulima kuvela ekhaya. Ngingumqondisi Dube wendaba seStudio 7. Ngisihabron kwele Botswana.
UZulu waseZimbabwe ukhala ngokuthi uthwele nzima ngokuqonga kwentengo yempahla nsuku zonke kubangelwa yikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lele Melika. Ukhala njalo ngokuthi akalifinyeleli lula idola leMelika eliyilo kuphela eselifunwa ngosomabhizimusi abanengi. Emkambo kahulumende izolo idola laseZimbabwe liwe ngesilinganiso esesabekayo xa liqathaniswa leMelika kulandela inyathelo elebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe elokuthi idola leMelika lithengiswe emabhanga wonke nje kusetshenziswa intengo yomkambo wemali ozimeleyo hatshi olawulwa libhanga leli. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uke wahlasela iziphathamandla zesinye isitolo esikhulu sakobulawayo ngeviki edluleyo esithi kumele zehlise intengo njalo zingalokothi zihlele intengo yazo ngedola leMelika kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 wenise ukuxoxa losomabhizimusi okhokhela ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi enhlanganisweni yezakamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Austin Nkomazana.
Kulezi mkambo wemali
maziki onke ngokwezwa nguhulumende. Ngemuva kwawo umkambo bayakuthi ukuthi imali yethu yesekangakanani kambe singaphumphusana ephambelile ngento esobale kungangalokho. Now, nokukhwela kwezinto kuntenga sikhonge kumabaza nje angani bayazikhwezela abantu kanti khona khona ukukhwela kwema ukwehla kwemali ukwehla yakithi kumkambo wona bangavele zithoni kanti yini okuzakwala kumisile yena vele isiwa every Tuesday iyawo imali yethu ziki zonke iyawo imali yethu sele ntengo yakithi shena kuzithi ukuthi ngizokhwezela abantu siphele nzini.
Ye, khona kuhamba njani lapha ezitolo ngokubona kwenu?
Mina abantu ngoluningi abathengi kancane kuphosa okwangananzeleliyo bese kuthiwa kungani abadala bathi izinto ezizakhona kumsila ma enye itiyalo enye itiyalo sisizane ngokwambili kuzasinika umoya wokuthi abaningi bezitolo kumbe abathengi izinto yibo abajonge ukulimaza abantu kanti iqiniso yilo lelo esengibikele ngaphambilini yakubona. Yebo, ikahulumende isiwa umkambo ngawona kuyamenzela vele kukhona kukhona lekhwesithi yi-black market ngesithi abatshintsha imali ngokungekho emthethweni lapha-kela kithi ezimbabwe siyabizwa ngokuthi aziphathelene yakubona. Uze sokubasaza ukuthi nabathengisayo nabaningi bezitolo impahla zabo sebekhweza ngerate yakuziphathelene khonakhona kulezizathu eziningi. Yona le ewavili zonke kahulumende itholwa ngubane kanti ngaphandle kokuthi bayoyithola kubonabo abomkambo ongekho emthethweni? Uyabona yibo bezima bezinto obukhona elizweni lethu maphakithi.
Kambe khona kuphatha njani izakhamizi lokho?
Umntwana ongenanina okuthiwa intanda mengekhethe banayekhala ukhabe ecabanga ukuthi ngabe ngilo mama ngabe ngilo baba lokhu okungiphathazayo nakakunti yakubona. Kona kithi singaze sizenjani sithi esize sithenqatselwa khona ekuthini ukukhala uhlala umkhosi ngobunzima bezinto izwakale endebeni zabantu isitole kwakukufunga umuntu ofuna ukuwisa uhulumende iqiniso izakhamuzi abathengi baphele nzima kahle kubeke liqiniso abantu basiphele nzima imali kayithola yale kayifinyeleleki izinto zikansa imilile besuku pho abantu bakamzimbo nakabasezitola abathengisayo benzeni pho abantu bakamzimbo abangabathengi benzeni.
Ngibona ingani kungenziwani ukuthi udaba lolu lulungiswe?
Ithemba eseli kwabaningi lisele sikhuphekile linye khathesi. Abaningi baphundekile ngokucabangela ukuthi njengoba sisiya kukhepho ezingxenye zingaba lempumela ehlukeneyo kuzaba ngcono.
Umnumzana Austin Nkomazana ngusomabhizimusi njalo ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi enhlanganisweni yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. UZulu sesikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu ohlala ngasempumalanga yeMelika usephefumula nzima kungenxa yentuthu embese umkhathi ivela kwele Canada lapho ukutsha khona amagusu. Babikwa beyizigidi ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 million abantu asebethwele nzima ngale ntuthu eMelika endaweni ezifana lasezigabeni eZenew York, eWashington DC, eOhio, ePhiladelphia, Virginia, New Jersey lezinye ezichiyeneyo. Abezempila kahle bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngokugqoka ama-mask ngoba ukuphefumula umoya lo kungaba yingozi ikakhulu kulabo abavele belemikhuhlane ephathelane lokuphefumulo enjenge-asthma. Umnuko walentuthu ubambile futhi umkhathi usuguqukile waba mnyama kumbe lithanga okwenza indawo ezimqamama lezikude zingabonakali kuhle. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukusayina umthetho obunjwayo owe Criminal Law Codification and Reform Bill osanda kupasiswa lidali leSenate lezinye iziqa zomthetho lo zivimba abadabuka eZimbabwe ukuba bakhulumela bakwamanye amazwe ngokukhulukilekileyo. Ozatholakala elicala ozajeziswa ngokuthole ngokuthathela ilungelo lokuba isizalwane seZimbabwe i-citizenship. Ukuhlaziya loludaba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee yeZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi oweCitizens Coalition for Change.
Akulanto embi ngayo and akulanto ehlabisayo ngayo nxa isizalo seZimbabwe uvele ungumuntu ofuna ukubana iZimbabwe ithuthuke ukwenzela ikusasa yalo ngoba siphila namhla siphilela abantwana bethu abazalandela ngemva kwethu. Ngakho kumele sibatshele ilizwe eliphilayo. Pho ibhili leli lifakelwe wenqabe labantu laba kade sibehamba besiyakhohlisa bekhohlisana lama foreigners malala ngeZimbabwe. I-America, i-Britain, i-Germany, amazwe wonke nje amanye akulalizwe ozalizwa lihamba abantu balo belingcolisa phandle. Nxa kusonakala konakala phakathi bekulungiselwe phakathi. Sibonile vini ngemva kokhetho lukababa uTrump kungena ubaba uBiden kuye kwaba nezinto ezingahambanga kuhle kule Melika kodwa abakulungisele phakathi khona phana bazange bephume abazange bedinge uncediswa eZimbabwe abazange bedinge uncediswa bejournalist evele eZimbabwe kumbe ipolitician evele eZimbabwe kumbe kwamanye amazwe bazilungisele bona bodwa ngoba i-foreign policy yabo iyakwala vele iyakwenqabela ukuthi into zabo zihambe ziyojikela ebandle ebandleni phandle le bakulungisele phakathi. Okanti thina abethu abafuna ukubana begijime benquma ngamagaga beze befika kubojeniva befike ngaphi ngaphi bekhuma kubi ngeZimbabwe bathi sithuthuke nini.
Sibhekane lale into lali nyamazana okuthiwa yi-patriotic bill. Angazi ukuthi inyamazana lempondo ezingaki njalo idinga ukubana yi-achiveni. Uyabona uma ulo muzi ungubaba ubhizi ugongoda abantu abakho ubalambisa ube sewubavala ukuthi lingatshelwa omakhelwane ngokwenzakala lapho ukuthi ngiyalitshaya, ungatshelwa omakhelwane ukuthi ngilivalele emajele, ungatshelwa ukuthi liyalamba. Yikho kanye okwenziwa uhulumeni weZANU-PF ukuthathi singakhulumi xa singaphandle ukuthi bangamasela bayatshontsha, sibabone betshontsha igolide ama-diamond bayaqeda babulala abantu eChiatso. Bathi konke lokho kakufumbathwe kungakhulumi. Umbuzo wami ke omkhulu ikuthi let's suppose ngivumelana lani ukuthi kakungakhulunywa into zangekhaya, labo ke asebebulela ilizwe, is that patriotism na ukubulala ilizwe lilingcwabe libe lunxuwa njengalokhu eseliyikho? Iyo i-patriotism na? Why lingazange libhale ukuthi ozatshontsha elizweni siyamthathela i-citizenship yethu, ozabulala elizweni ebulalela abanye ngendaba zepolitiki kufanele athathelwe layo? Yiyo phela i-patriotism. Thanda ukuthanda ilizwe akutsho ukuthi ube lisela. Ukuthanda ilizwe lifuna ukuthi liphumelele. Nxa uGolide leZANU bethi bona kufanele silitshiyele abantwana abazazalwa, siyabatshiyelani belihuquluza kanje?
Besala
nje ukuthi umlalazi asukume aye tshela abangani bakhe ukuthi heyi ngiyatshaywa ngale.
Golide, mphendule khonapho.
Umlalazi uqinisile sibili. Nxa sifuna ukufika kustage yokuthi kona ungaba umfuquluzi wenotho kolokoke corruption lanani, nako vele kumele kungene ukubana
lapho ke lizwe umnumzana Fortune Mlalazi okubandla ele Coalition, Citizens Coalition for Change, lo mnumzana Joseph Chuma ukudalela Central Committee kubandla leZANU-PF bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Bawethu, isikhathi sesiphelile, uba siqhubekele phambili. Kodwa ke esengizakwenza kathesi ikuthi ngivalelise ithi asiqhubekaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami uPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muye Zimbabwe.